Vashara nevatore na upa mzinda webato ravo pa Morgan Tsvangirai House muHarare nhasi vachamisa vati kusafambiswa zvakanaka kwakaitwa sarudzo ndiko kuri kukonzera kuti zvinhu zvisafambe zvakanaka munyika izvo zvave kupa kuti veruzhinji vaomerwe neupenyu.
Zvitenga iri kungokwira zuva nezuva, vanhu vari kunonga sose nemuromo, ibata mupfupi bata murefu. Saka dambudziko iroro rasvika pakundirwadza nekundigombera semutungamiri kunzira kuti tinoda kuti rigadziriswe. Ndosaka ndandichitaura ndikati upfumi zvahuri kuita vanhu vari kubirwa mari. 2% iya imari iri kubiwa, nokuti 2% imari iri kungotorwa kumunhu pasina zvakakodzera. Isati tanzwa kuti mari yakaitwa chikwereti 9 billion yakaenda kupi, yakadyiwanani ne 15 billion imwe yakamboshayikwa yakaenda kupi? Zvese izvo hazvina ari kupindura, asi ari kungonzi uya mubhadhara imwe mari. Saka tiri kuti hurumende ngairivhise izvozvo, idzorere vanhu mari dzavo. Wese ari kuita iko cash wale e-wallet, ari kufambisa mari dzake mumabhanga, ari kutorerwa 2% pamari yaafambisa, chinova chinyunyudo chine vanhu vakawanda. Ndataurawo nedambudziko riri munyika muno rekuzvambarazwa kunoitwa vanhu vachinge vachirakidzira kana nyaya dzematongerwo enyika dzisina kumira zvakanaka manyama nemirongo, kunyanya nyanya kubiwa kwakaitwa sarudzo, kwatinoziva tese, kwokuti vanhu vanoziva zvavakavhotera nezvakabuda musarudzo, zvese hazvienderani.
Vachamisa vati chave kudikanwa ihurumende inombofanira kubata matomu kana kuti National Transitional Authority, kwakamirirwa kuti paitwe sarudzo dziri pachena.
Zvinhu zvakagadziriswa sese izvozvo panyaya yeupfumi, asi zvinotoda pawiriranwa pava neinonzi Transitional Authority kana kuti vanofanira kubata masimba muchikamu chidiki tichienda mberi. Izvi kana vakazvirambawo vanoramba, isi kuti ndozvatiri tichitaura ndozvatiri kuda. Zvinobvumidzwa nebumbiro remutemo kuti tizorakidzira zvakaomarara nezvakasimba kuti tinge tichibudisa chinangwa ichi.
Vachamisa vati zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvipatara, izvo vati zvinofanira kugadziriswa. Vanhu vanosvika 50 vakafa nechirwere chekorera, uye vanhu vanodarika zviuru zvina vakabatwa nechirwere ichi. Mitengo yezvinhu iri kukwira mazuva ose, izvo zviri kuisa hurumende yava Emmerson Mnangagwa parumananzombe. VaMnangagwa vakatora masimba mushure mekubatsirwa nemauto muna Mbudzi gore rapera, ayo akabvisa pachigaro vaive mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe. VaMnangagwa vakanzi neZimbabwe Electoral Commission ndivo vakakunda musarudzo yemutungamiriri wenyika, asi izvi zvakaramba kutambirwa neMDC Alliance, kunyange hazvo dare reConstitutional Court rakativo vaMnangagwa ndivo vakakunda. Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri webato riri kutonga reZANU-PF vaSimon Kaya Moyo kuti tinzwe pamire bato ravo panyaya iyi, asi vaMoyo vakamboudza bepanhau reHerald mazuva mashoma adarika kuti bato ravo rakasarudzwa musarudzo dzemuna Chikunguru kuti rizadzise zvido zvevanhu munyika. Vachiti zvakasarudzirwa bato ravo ndizvo zvavari kuita. Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi paGreat Zimbabwe University vataka vafira zhou vaudza Studio 7 kuti chinhu chakanaka kuti paumbwe hurumende inombofanira kufambisa zvinhu munyika kwechinguvana, asi havaone ZANU-PF ichibvuma kuita izvi nekukara masimba kwavanoti kunoitwa nevari muutongi.
Transitional Authority inopa kuti kusawana makakava pamaelection, nokuti vanhu vanenge vapinda mutransitional authority ingava for 9 months havazokwikwidzi panozoita maelection. Saka ipa zvinopa kuti maelection aite maisho kwazvo, nyemba kusadzarungwa, uyezve mareforms anenge achidiwa kuti aite vanhu vakompite muchecheteri mvura yeguvi anobva aitwa. Maelections ozoita zvatinoti pachirungu zviri free, fair, transparent and credible. Asi dambudziko ririko iro ndokuti avo vanotonga vanenge varipo vari kurambira pazvigaro havasi vakazombopa vamwe vanhu kuti ngouya muite Transitional Authority isi tongobuda mupawa. Saka ndo dambudziko guru riri kuAfrica rokuti vanhu vanoda kufira pazvigaro, asi bepa kusiri kudaro vanhu vachida kuti nyika iende mberi, Transitional Authority inomborana for a period haina kushata yozoita maelection anopa kuti jejetere. Izvi zvinopa kuti pasava nomukana wokukakavadzana nyika ichizoenderawo mberi zvakanaka.
Vachamisa vakatokwidza nyaya iyi Commission yesangano reAfrican Union inoona nezvekodzero dzevanhu yeAfrican Commission on Human and People's Rights. Mune imwewo nyaya, mukuwasha wevaimbo vamutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vaSimba Chikore vamiswa pamberi pedare nhasi vachipomerwa mhosva yekupamba umwe mudzimai wavaishanda naye kukambani yendege yeZimbabwe Airways. Gweta ravaChikore vaJonathan Samukange vaudza Studio 7 kuti mutongi wedare raMajor Street apa vaChikore mukana wekubhadhara mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa iyi.
Baru kunzi waka kidine pa msenzo wao angari kamba ni sekretari anonzi titi zekao ini nishitaura na waje chikoro alugutisu la asumeke sendi wazi mtika nao kusena kawo ya achito ya kubasa iyo ndo wakazo mtia iyo chumbo mira basa because waita ma act of misconduct ndumbo wa mpa samba kuti takusa spend ndiye ndumbo hatuti ina chato vipano pa basa right akungo ita noise saka ugugu company inozi Zimbabwe Airways ayubita nuzi udao sezi ndio pa wakazuti mai wakazuti ma polisa machikori akaleza ma polisa uhailens kutu ya imu wane sugita musika nao aliku kosa nuzi pana ma polisa zonfa mtura zonfa wanda nae saka yise zuti in the afternoon kazuna the same police officer nga mtura wawutu mkazi haru zandu wa mkijine ya kati akas chinga ndima mtura pana saka na mkijine papasa
nyaya iyi yanzu ichadzoka mudare musi wa9 mbudzi apo vasamukange vakatarisirwa kusvitsa chikumbiro chekuti nyaya iyi iraswe zvichitevera kuzivisa dare nhasi kuti izvi ndizvo zvavachaita pachadzoka nyaya iyi kudare mwedzi unouya vachikore vaperekedzwa kudare nemudzimai wavo Bona Mugabe Chikore ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi.